Sunny Side of Sports.
Manera kana kamuri Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 6, 2021. Makatevera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo yeMDC Alliance vamakomborero haruzivishi vanotongerwa kugara mujeri kwegore nemwedzi miviri. Uwandu hwevasungwa vari kubatwa neCOVID-19 woramba huchikwira mumajeri. Mwaka wekutengeswa kwefodya wotarisirwa kutanga mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo yekomiti yepamusoro yeboka revechidiki meMDC Alliance vamakomborero haruzivishe vatongerwa kugara mujeri kwegore nemwedzi miviri mushure mekubatwa kwavakaitwa nemhosva yekukurudzira mhirizhonga pamwe nekuramba kusungwa nemapurisa. Thomas Ripasi anotipanya iyi.
Mutongi wedare amai Judith Taruvinga vatura mutongo kuti vaharuzivishe vapike kwemakore maviri pamhosva yekutanga yekunzi vakakurudzira mhirizhonga asi vasendeka mwedzi gumi parutivi sezvo akakarike kutanga vaharuzivishe vachibatwa nemhosva. Pamhosva yechipiri yekunzi vaharuzivishe vairamba kusungwa pavakapara mhosva yekutanga, amai Taruvinga vati vaharuzivishe vagare mujeri kwegore asi vasendeka mwedzi mitanhatu parutivi. Amai Taruvinga vati nguva yavatara kuti vaharuzivishe vapike pamhosva dzose dziri mbiri ichange ichifambirana, saka nokudaro vati vaharuzivishe vachapika mwedzi gumi nemina. Mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 vakakomberedzwa nemapurisa anga akapakatira zvombo achivamanikidza kupinda motokari yavo ayo anga achivarambidza zvakare kutaura nevatori venhau kuti havana kufara nemutongo waturwa nedare.
Zvanzi Mako atongerwa mutongo wekuti anopinda mujeri. Saka hanzi 14 months ari mujeri. 14 months dzino exclude dziri suspended. Saka he's been given a custodial sentence. No clear reasons were given as to why he can't do community service or be fined. These are very petty menial offenses.
Rimwe remagweta eMDC Alliance uye vari nhengo yebato iri vaJacob Mafume vati vachakwidza nyaya vaharuzivishe kudarira pamusoro nechinangwa chekuti mutongo uyu usendekwe parutivi.
Inge magweta achaapila toona kuti zvinoita sei. Kune matare makuru. Matare makuru anokwanisa kuona nyaya iyi vokwanisa kuuya nemutongo unenge uri nani.
Vaharuzivishe vanonzi vakakurudzira vanotengesera mumigwagwa avo vaisungwa nemapurisa kuti vaite mhirizhonga pakati pedhorobha muHarare gore rapera, zvakazoita kuti mapurisa pamwe nemotokari yavo vatemwe nematombo nevanotengesera mumigwagwa ava. Zvinonzivo mapurisa paida kuvasunga, vaharuzivishe vakaramba kusungwa vakagara pasi, zvakazoita kuti mapurisa avatakure. Asi vaharuzivishe vakaudza dare paitongwa nyaya iyi kuti vaitobvawo mune imwe imba yekudyira iri muna First Street pavakaona mapurisa achisunga vanotengesera mumigwagwa. Mumwe mupurisa ndipo paakasvika kwavari akavatorera nhare mbozha yavo achiti tinokuzivai vanhu veMDC munonetsa. Vaharuzivishe vakatiwo vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Zvichakadai, paita bongozozo panze pedare, mushure mekuturwa kwemutongo uyu, apo mumwe mupurisa apomerwa mhosva yekubata zamu reimwe nhengo yeboka remadzimai reMDC Alliance, amai Vongai Tome, mapurisa paanga odzinga vanhu vose vanga vafambira nyaya paMatare. Zvaita kuti mapurisa nenhengo dzeMDC Alliance idzi vakandira nemakobvu nematete. Mapurisa azopedzera oro vanhu, zvaita kuti nhengo dzeMDC Alliance idzi dziite rutsoka ndibereke. Zichita aziva kwake aziva kwake mumirizhonga iyi pazosungwa maitome nomwe wechidiki anzi anonzi ngone dzapfumba ukuwo mutori wenhau wekambani 263 chat Samuel Takawira akakuvara ruoko mushure mekurohwa kwaitwa nemapurisa munyori mukuru musangano rinomirira vatori venhau vechidiki reYoung Journalists Association vaFilimon Jambaya vashora kurohwa kwaitwa Takawira nemapurisa vakakurudzira hurumende kuti ikoshese kodzero dzevatori venhau panguva yavanenge vachiita basa ravo
gava vachiremekedza vatapo venhau pavanenge vachiita mabasa avo izvinenge zvichiita vatapo venhau zvinobvumirwa nebumbiro remutemo kuti vange vari papi nepapi zvavo vachinge vachiita basa ravo asi tikazoona mapurisa mamwe aya anobatwa nemanyemwe kana kufarisa achirachura vatapo venhau atinonzwa kushushikana zvikuru
ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.
Runoona nezvekuchengetwa kwevasungwa mumajeri reZimbabwe Prison and Correctional Services kana kuti ZPCS raramba kuzivisa uwandu hwevasungwa vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika panguva iyo vanoruzivo nezviri kuitika mumajeri vari kuti dambudziko reCOVID-19 ranetsa zvikuru majeri ari munyika. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vakafanobata chigaro chemutauriri weZPCS munyika vaPeter Chaparanganda avo vakanga vavimbisa kuti pauwandu hwevasungwa vane chirwere cheCOVID-19 vadududza nhasi vachiti chipihwe nachiremba mukuru wemajeri Dr. Evidence Gaka. VaChaparanganda varamba kutipa nhamba dzaDr. Gaka vachiti vanoda kutanga vataura navo asi vazodzima foni yavo vasati vachipa nhamba dzacho. Asi svondo rapera, Dr. Gaka vakaudza bepanhau reHerald kuti vari kushushikana neuwandu hwevasungwa vari kubatwa mumajeri nechirwere cheCOVID-19 vachiti muchinoi vasungwa 13 vainge vabatwa nechirwere ichi. Mutauriri weZPCS mudunhu reMashonaland and West vaPeter Kondowe vati mumwe musungwa abatwa nechirwere cheCOVID-19 zvakwidza uwandu kusvika pa14.
They are 14 as of today, 14 chat. Was taking drug at last time, then nurse, and one new case. Was testing is ongoing. And my World Health Organization guidelines do at Lukushanda now. Testing is ongoing. Both my officers and my inmates.
Kuyanga Zimbo no chengeterwa, abasungwa muchinoi, I never sungwa guminevana, babatwaneti wurecha COVID-19, abashandi vepovano to wandu unokuna kunge uripam soro, sezo, manamba eva sungwa, vanenge vabatwa nechirwere ichi asingaziviswe kune vashandi vose. Kusaburiswa kwemanhamba kunonzi kwakamboita kuti vamwe vashandi varambe kukwira motokari imwe chete nevasungwa kuenda kumatare edzimhosva vachiti vanofamba netsoka sezvo pari pedyo vachityira kutapurirana chirwere cheCOVID-19. Asi zvinonzi vakazokwira motokari imwe chete mushure mekunge vashandi vayambirwa kuti vakatizwa nevasungwa vachaiswa panguva yakaoma. Vakondowe vanoti vanofunga kuti uwandu hwevasungwa vari kubatwa nechirwere ichi hwakawanda muchinhoi nekuda kwekuti matare edzimhosva ekukaroi akambovharwa vasungwa vakawanda vakaendeswa kuchinhoi.
Karoi court yakadombovhara from Karoi chinhoi vese vaiuya papi pachinhoi.
Panyaya nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakondowe vati vasungwa vanochengetedza vasungwa pamwe nemhuri dzavo vanosvika 54 vakabayiwa nhomba pazororo reEaster chete. Pajeri remuti murefu rekumasvingo zvinonzi kune vasungwa 90 nevasere vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 masvondo maviri apfuura. Zvinonzi mujeri reRimand muHarare vasungwa vakawanda vari kurwara nechirwere cheCOVID-19 zvekuti vaimbove meya weguta reHarare vaJacob Mafume vakabatwa chirwere ichi pavakambosungwa vakaendeswa kurimandi mwedzi mishoma yapfuura. Mukuru wesangano reZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation vaEdson Chota vati vari kushushikana nevasungwa vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 vachiti hurumende inofanirwa kubudisa vamwe vasungwa sezvayakavimbisa.
Isusu pari zvinoizvi tikuedza kuti ingenje hurumende kuda kuona kuti romaofisazi ane vakapuwa epriority neine hurumende hazvingaitewo here kuti hurumende ipaiwo priority kuvasungwa nekuda kwokuti vasungwa semazviri amunoita mimwe vanouya nekubuda nguva dzakasiyana siyana uye izvo zvavanosangana nazvo hazvina anoziva kuti vasangana nechii panguva ichi. Saka tange tichiti hurumende dzairi kupawo mapriorities kumanana chiremba kumapurisa nekumanekuma nesizoni ofisaziwayo vanoindaratisa muwoo imwe chete vanosangana munzvimbo imwe chete mavanosangana saka hazvise here kuti vavabaya.
Izvi zvinotsigirwa nevaimbove gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera avo vanoti vasungwa vanopara mhosva diki vanofanirwa kubhadhariswa faindi uye kuti vasungwa vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba.
Vanhu vari mumaprisons edu vakawandisa kudarika kapasiti yemaprisons edu. Chatinokurumidza hurumende kuti iite ndechekuti ngavareduce namba yevanhu vari mumaprisons. Vanhu vane tumhosva tudiki diki ngavapiwe community service nedzimwe mhando dzokuvaranga dzisiri dzokuvaisa muprison.
Hurumende yakazivisa kuti pane vasungwa vanosvika zviuru makumi maviri nezviviri kana kuti 22,000 mumajeri anofanirwa kunge aine vasungwa zviuru gumi nezvisere kana kuti 18,000. Tatadza kubata gurukota rezvemutemo vaZiyambe Ziyambe kuti tinzwe kuti danho rehurumende rekudzikisa uwandu hwevasungwa mumajeri richaitwa riini. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mwaka wekutengeswa kwefodya uri kutarisirwa kutanga mangwana misika yefodya ichivhura. Ukuwo varimi vachiti vanotarisira mutengo unovagutsa pamwe nekuti vazokwanisawo kugadzirira kudzoka mumunda mwaka unotevera. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union uye vari murimi kumacheke, amai mai vePGT, vanoti mwaka nemwaka varimi vanenge vachingochema-chema nemutengo unozotengwa nawo fodya yavo, izvo zvinozoita kuti vakundikane kudzora mari dzavanenge vashandisa uye kutengawo zvikwanisiro zvekuzorima nazvo mwaka unotevera. Amai Jiti vanoti nekuda kwekunaya zvakanaka kwemvura mwaka uno, vanotarisirawo gohwo rakanaka richazopa varimi mutengo wakanaka. Gurukota rezvekurima vaAnxious Masuka vanoti mwaka uno varimi vefodya vachawana zvikamu 60 kubva muzana zvemari dzavo iri mari yekunze uye zvikamu 40 kubva muzana ari maRTGS. Mashoko avaMasuka aya anouya apo varimi vefodya vanga vasiri kuziva kuti vachabhadharwa sei mukutengeswa kwefodya gore rino, uko kuri kutarisirwa kuvhurwa mangwana. Mutevedzeri wavaMasuka vaVangelis Haritatos Svondo Rapera vakaudza bepanhau reHerald kuti bazi ravo rakanga ragutsikana negadziriro yemisika yefodya uye kutevera kwavo mitemo yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Ngatinzwei hurukuro yataita naamai Jiti pamusoro penyaya iyi.
Varimi vagara vachingochema-chema gore negore pamusana pechekutanga mari pakupuhwa mari dzavo kuti vanopuhwa pesendeji yakaita sei. Chishuviro chedu chekuti dai varimi vapuhwawo maus dollars avo, nokuti ndo pane nyaya zhinji ipapo, nokuti zvizhinji zviri kutengwa navarimi vari kutenga namaus dollars kana kuti unopegwa wopuhwa price yemaRTGS kazhinji kacho inenge yakapegwa neRPZ and varimi vanopuhwa mari inenge iri shoma. Sezvakaita gore rakapera varimi vakapuhwa mari yakanga iri shoma-shoma, asi zvinhu zvakazokwira dhora rikadonha kusvika kuma80 something dollars pa1 dollar, asi varimi vakanga vapuhwa mari isingakwani kuti vakwanise kudzokera zvakare mumunda. Saka chishuviro chedu chekuti dai hurumende yatarisawo ipapo. Saka chishuviro chedu chekuti kana varimi vakatengesa fodya yavo namaus dollars ngavapiwe maus dollars avo ese akakwana, uye kumabhengi vanhu vasaende kumabhengi, varimi voenda kumabhengi vono kusvika oshaiwa mari dzavo. Chishuviro chedu chekuti murimi kana achinge atengesa whatever mari yaanenge atengesa ngapuwewo mari inoratidzikawo kuti at least anokwanisa kunoitawo maprojects ake kana kuinvestawo kufamu kwake kana kutengawo mainputs ake egore rinotevera.
Imi sesangano matanho apa amakatorawo ekudzivirira varimi kubva kumatambudziko ese amataura.
Tinotaura dialogue inenge iripo pakati pedu isusu varimi neRBZ nehurumende, but kuti zvizotambirwa ndo panenge pane dambudziko hupi. Havazokwanisi kugamuchira zvinenge zvitaurwa nezvichemo zvinenge zvitaurwa navarimi.
Rimwe dambudziko amaijiti rinotaurwa nevarimi inyaya yecontract farming yekuti vanenge vachishanda pakurima nemakambani. Vazhinji vanozochema kuti mari zhinji inobva yangoenda kumakambani iyo vasara vasina cheuviri. Zvii zvamungataura ipapo?
Ndizvozvo chaizvo. Dambudziko nderekuti contract company inenge yakakontrakta murimi ndiyo zvekare inenge ichitenga fodya yacho, ndiyo zvekare inenge ichipega mutengo wefodya iwoyo. Saka tinoona kuti kazhinji kacho pane kakudzvanyirirwa kanoitwa kumurimi, nokuti kambani iyoyo haingakupi mari inoenderana nezvaunenge uchiita, plus kazhinji kacho havatarise kuti waspenda mari. Zvekare dambudziko ratiri kuona rimwe rinenge riri kuitika nderekuti murimi anenge achinzi murimi mudiki anopuwa mari yechikwereti inenge iri pasi pasi, zvichizokonzera kuti zvaanoshandisa kuti agozowana gohwo rakanaka hazvizoenderani. Asi macommercial farmers vanopuwa mari inenge iri pamusoro, vozoprodusawo zvekare product yavo inenge yakanaka kupinda anenge ari murimi.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union uye vari murimi kumacheke amai mai vePGT vari parunhare kwakare kumacheke neStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vanodarika zviuru gumi nechimwe chete kana kuti 11,000 vakatiza misha yavo muguta rePalma mudunhu reCabo Delgado kuMozambique kubva zvarwiswa dunhu iri nechikwata cheJihadist masvondo maviri apfuura. Vanhu vari kupotera muPemba muCabo Delgado vanoti zviuru nezviuru zvevanhu zviri kutadza kubuda muPalma, uye vanhu vari kutiza mhirizhonga muMozambique vanonzi vari kurambiswa kupinda muTanzania. Mutauriri weUnited Nations Refugee Agency vaBaba Baloch vanoti zvinhu zvinosuvisa kuti vanhu vari kutiza vachityira upenyu hwavo vari kurambiswa kupinda mudzimwe nyika dziri pedyo navo. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kuzivisa kuti munhu wese ari muAmerica achange okwanisa kubayiwa nhomba kutanga musi wa19 kubvumbi masvondo maviri kubva nguva yakambenge yatarwa ya1 chivabvu, zvichitevera kuwanikwa nyore kwenhomba nhatu dzekudzivirira chirwere checovid-19 muAmerica. VaBiden vakanga vazivisa svondo rapera kuti zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvemunhu wese abva zera achange obayiwa nhomba, asi nhasi vati munhu wese abva zera anenge okwanisa kubayiwa nhomba kutanga musi wa19 kubvumbi. Ongororo dziri kuitwa muAmerica dziri kuratidza kuti zvikamu makumi maviri kubva muzana havisi kuda kubayiwa nhomba. Vamwe vavo vanoti kubayiwa nhomba hakuna zvakunovabatsira, uye nhomba idzi dzinogona kuvhiringa utano hwevamwe pamberi. Asi huwando hwevanhu vari kupikisa chirongwa chekubaya nhomba huri kudzikira zvikuru, sezvo vanhu vakawanda vabayiwa nhomba pasina anovhiringirwa utano hwake. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti kukwidzwa kwemafuta ekufambisa dzimotokari neZimbabwe Energy and Regulatory Authority kana kuti ZERA kuchapa kuti mitengo yezvinhu ikwire zvakanyanya. ZERA inoti kunyange yatara mitengo, vanotengesa mumagaraji havafaniri kuidhurisa zvakanyanya. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
GlobalPetrolPrices.com, iyo inoongorora mitengo yemafuta ekufambisa dzimotokari pasi rose, inoti muAfrica Zimbabwe iri pachidanho chechipiri kubva kuSenegal pakudhura kwemafuta ekufambisa dzimotokari. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanoti nyaya yokwira kwemafuta aya chave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga.
Mafuta edzimotikari akwira kubva pa $30 rekuAmerica kuenda pa $34 parita rimwe chete kana kuti $13 pamari yemuno muZimbabwe. Tine ichitarisira kuti mafuta emuno anenge ane chikamu cheshuga inogadzigwa muno iyo inonzi ethanol inoiswa mukati imomo zvinenge zvichiita kuti achipe. Zimbabwe ndo yave nemafuta ave kudhurisisa mukati medunhu rekuzasi kweAfrica iro rinozivikanwa nekuti SADC region. Dzimwe nyika dzedunhu rino dzinounzawo mafuta kubva kunze zvakaita sezvinoita Zimbabwe. Dzine mapraisi anoti South Africa inenge riri $0.07 rekuAmerica, Zambia $0.97 padhora rekuAmerica, Botswana $0.73 rekuAmerica, Namibia $0.85 pa dollar kwa America, Mozambique $0.90 pa dollar kwa America rimwe chete iroro. Zambia ne Botswana zvikuru sei dzinowana mafuta kubuditsira ne pipeline yemuno uyewo dzinotakura mafuta aya kwenzendo refu kudarika Zimbabwe asi dzine mutengo uri pasi peZimbabwe.
Vayambirawo kuti
nekuda kwekukwira kwemutengo yemafuta edzimotikari, mitengo yechikafu nezvimwe zvakasiyana siyana munyika kuru sei zvinogadzirwa muno zvinokwirawo zvekare. Izvo zvinoita kuti mari yemuno ishaye simba kana kuti irambe ichishaya simba. Hurumende inoti kukwira uku kunokonzereswa nekukwira kwemafuta pasi rose, asi tinoonawo kuti panodzika mafuta aya pasi rose ayo anonzi maglobal prices kana maworld prices kubva paanenge ari achienda pasi, mafuta emuno haadzike mutengo. Chinoita kuti mafuta emuno adhure mitero yakaita kunge import duty, zinara road levy, carbon tax uye mari dzekudzosera zvikwereti. Izvo zvinova zviri pamusoro kudarika dzimwe nyika. Hurumende yemuno yakarerukirirwawo nekutora mitero pamafuta edzimota kudarika imwe mitero yese inenge iripo. Izvo zvinova zvinoita kuti varambe vachikwidza mitero pamafuta edzimota.
Mashoko aya atsinirwawo nemunyori mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo.
Tikuona kuti kukwira kwemafuta iyo zvino iyo mawages asina kukwira zvichato konzeresa kuti mitengo yezvinhu ichinje ivo vashandi vasina kumbowana mari.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vanotiwo
izvi zvinokonzera kukwira kuyatinoti inflation, nokuti kana vanhu vese vachiita pass on macosts kune ari kukonsuma maservice avo zvinoita kuti mitengo yezvinhu zvese ikwire. Gore rino fuel yakwira katatu. Izvi hazvisi kutiitira zvakanaka semabhizimisi. Tinofunga kuti dai mutengo wefuel waita stable.
Nyanzvi munyaya zvemabhanga vaGilbert Mponda vanoti panofanira kudzamiswa pfungwa pasati pakwidzwa mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari.
Vezera vanofanira kunyatsotarisiswa kuti zvimwe zvavari kuita vari kuzviongorora here zvine udzamu, kuti zvinozosvika kupi, zvinokonzeresa chii. Nekuti chayeuka mwedzi mitatu yadarika mitengo yezvimwe zvomastori zvakatanga kukwira zvakare zvichinge zvatangira kukukwidzwa kudiesel nepetrol.
Asi vamuponda vatiwo Zimbabwe haisiriwo yoga nyika iri kukwidza mitengo yemafuta ekufambisa dzimotokari.
Izvozvi tikaona kuSouth Africa mapraisi efuel ari kunzi ari kukwirawo zvenext week. Saka this time kukwira kwazvaita tingangoti zvinhu zviri kuitika kwete muZimbabwe chete.
Mukuru wezera vaEddington Mazambani vaudza Studio 7 kuti kukwira kwemutengo yekuunza mafuta aya munyika kana kuti free on board ndiko kuri kupawo kuti vawedzere mutero. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Makateerera kuStudio 7, chirongwa chamuri kupakurirwa neni Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Masangano evechidiki ayo anoti ane zvirongwa zvekudzidzisa vanhu nezvechirwere cheCOVID-19 ari kutenda bazi rezveutano achiti zvirongwa zvaro zvekudzivirira COVID-19 zviri kubatsira zvikuru veruzhinji. Mumwe ane maonero akadai ndiva Lekani Muvamba vesangano replatform for youth and community development avaudza mic weStudio 7 kuti chirongwa chakaparurwa nebazi rezveutano pamwe nekambani yeZimpost vhiki rapfuura chakanaka zvikuru, asi nemaonero avo hurumende haisati yaita haisati yave nezvirongwa zvakakwana zvinopa vanhu ruzivo nezvenhomba dziri kushandiswa munyika.
Chirongwa chiri kuitwa nehurumende chakanaka chaizvo, tinochikurudzira, asi tinoshuvira kuti hurumende dai yawedzera dzidziso iri kupuwa vanhu ishoma zvakanyanya. Vanhu vakasara havasi kuziva zviri kuitika.
Nemaondere chirongwa chekupa vanhu ruzivo nezvenhomba chinofanirwa kubatwa sei kuitira kuti chishande nemazvo?
Dzidziso inoda kufambirwa mudzimba muchishandisa mutauro unotaurwa zuva nezuva nevagari venzvimbo yamunenge muri kuinda musi wacho iwoyo. Hurumende dai yawedzera, asi ichinyanya kushandisa isu vemasangano akazvimirira ega nevakuru venharaunda vanosanganisira madzimutape, makanzela naMP, nekuti tisu tinenge tichiswera nevanhu ava.
Pakatanga chirongwa chekubaya vanhu nhomba, vazhinji vanga vachitya kutora nhomba vachiti havana ruzivo. Tichitarisa kuti nhamba yevanhu vari kutora nhomba muri kuendera mberi ichikwira zuva nezuva, mungati vanhu havachatye here kutora nhomba dziri munyika?
Manhamba ari kubayirwa ava kuwedzera. Pakutanga kuti vanhu vaingofunga kuti hazvinhu zvinongotika kunana Harare, hazvinhu zvinongotika kunana Bulawayo, because ukatarisa mastatistics mazhinji aiwa waenzwa mastatistics eHarare, waenzwa mastatistics eBulawayo, waenzwa mastatistics eKwaMutare. Pai vanenge washomanane dzekuti waenzwa kuti Chipinge, waenzwa kuti Mwenezi, waenzwa kuti Imalepati. Saka vanhu vaitora sekuti zvinhu zvekunze, ende vamwe vanhu vakafunga kuti zvinhu zvekunana China nekunana America uko nyika dzainyanya kubatwa. Saka Chipinge kuno kuridzi because nebasa ora tinoita isusu ndiri kuona kuti ranyanya kubatsira zvakanyanya. Kunyanzi hazo dzimwe dzenguva tinosanganawo neimwe mvunzo yakaoma inenge chinisa kupindura nekuda kwezvitendero zvinoenda kuvanhu zvakasiyana siyana. Asi nekuti vanhu vamunogara navo, vamunotaura navo zuva nezuva, vanhu vanokunzwisisai uye vanhu vanenge vachikuvimbai, saka vanopedzisira vakutonzwisisa. Uyezve chimwe chiri kuita kuti manhamba aramba achiwedzera inyaya yekuti kubva pakalonjwa the first vaccine, pakabayirwa vice president, kusvika pari nhasi hapana munhu ari kumbonzi afa nekuda kwenhomba yecovid-19. Ndezvimwe izvozvo zvezvinhu zviri kukonzeresawo kuti vanhu vange vachifarira kuti vabayirwe. Hurumende ikaitawo dzidziso iyoyo inogona kubatsira vanhu, uye the trust builds kubva mukutaurirana. Saka mukaita zvokuvandirana zvokuti anenge akanyarira uye nechinhu chake ndokubayira, uyo unyararawo, vanhu vazhinji vanobva vadini varamba kukubayirwa.
Vanga vari vaLikani Muvhamba, nhengo yesangano rePlatform for Youth and Community Development, vachitaura vari parunare vari kuchipinge namaiko weveyo Studio 7.
Kwazwai, vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nhasi manheru na8pm. Muchirongwa chanhasi tiri kukurukura nevechidiki nezvezvirongwa zvavainazvo zviri kubatsira vanhu nekuvapa ruzivo nezvekupararira kwechirwere checovid-19, pamwe nechirongwa chekubaya vanhu nhomba inodzivirira chirwere ichi. Mhuri yeZimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na8pm manheru ano. Muineni Mike.
Rekande wenzere tata niki paita kadwata ndakakaona pa Instagram hana yakaroma kutipa ndikati pesa kuDM ndivurire mapombo ngeBM ndakapanda tsaka emoji ye lightning because baby Dokutora maputi ndikati ndiri pano kusvika makuseni. Hello, how are you? Ndenge ndakangoye vachimiro maawatu ngatimbo sasatiri tu. Hello, how are you? Ndenge ndakangoye vachimiro maawatu ngatimbo sasatiri tu. Kupungura yote yakusada kupurwa nezvinuko kakandifumura ndakamba gaya chivideo ko pumba dzikati maya chisiya so kokakandireko takopa kapa majournalist kuti zvisvike kumedia no ndakamba ndapera energy dzimwe controversy yakati manage ndichizvitongesa foni yakarira.
Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki takatarisa dambudziko recovid-19. sezvo nguva yedu yapera rakaitimbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Nhengo yeMDC Alliance vamakomborero haruzivishi vanotongerwa kugara mujeri kwegore nemwedzi miviri. Uwandu hwevasungwa vari kubatwa necovid-19 mumajeri horamba huchikwira. Mwaka wekutengeswa kwefodya hutarisirwa kutanga mangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@vovnews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti muve neusiku hwakanaka.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ziku 6 Mabasa 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kuqhamuke udlakela emthethwandaba kamanje eHarare namuhla phakathi kwamapholisa labasekeli bebandla leMDC Alliance abakade bezolalela ukugwetshwa kosakhulayo uMakomborero Haruzivishe ozaphika okwenyanga ezilithumelane.
Sikubona kulicebo njalo sikuphinde sikubone kuyinto enhle ukubana umkhuhlane lo osuthe wayehla, inani labantu asebebanjwe ngumkhuhlane liyehla, njalo abantu silokhu sibagqugquzele ukubana bazigcine kuhle, baziphathe kuhle.
Abezempilakahle bamukela ngenjabulo ukwehla kwenani labantu asebebanjwa igciwane le-coronavirus elizweni.
Uhulumende kangenele ekuthengeleni abantwana ama-testbook awe-new curriculum ezikolo ngoba ngeholo lethu esilitholayo langendleko zamabhuku abantwana besikolo akukwaniseki ukuthi umzali lomzali akwanise ukuthengela umntana wakhe lelo bhuku.
Izikolo zakoBulawayo ezimbalwa ezeprimary le-secondary sezithumele isicelo kubazali sokuthi bathenge ama-textbook osokudale ukukhonona abazali besithi kabalamali. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kwenapha emsakazweni weStudio 7. Kuqhamuke udlakela emthethwandaba kamanje eHarare lamhlanje phakathi kwamapholisa labasekeli beMDC Alliance abakade bezolalela ukugwetshwa kosakhulayo uMakomborero Haruzivishe webandla leMDC Alliance. Umanji ugwebe uHaruzivishe ukuhlala ejele okwenyanga ezilithumilane 14 months ngemva kokumfumana elecala lokutshotshozela udlakela. Umlondolozi Ndlovu zedulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Eminyaka emihlanu elandelayo ukuze uHaruzivishe engadala icala lifanayo. Isikhulumeli seMDC Alliance unkosikazi Fasa Imayere uthi njengebandla badane kakhulu ngokwenzakeleyo.
Akukho kusisekelo sombuso lokhu okwenzakeleyo. Sizabona ukuba sizakwenza konke okusemandleni ukuba akhulule.
Umayere uqhubeke esithi bazakhweza lolu daba emthethwandaba waphezulu e-High Court le pigi za le sikwebo.
File an appeal definitely this week. We want to ensure that he gets bail pending appeal so that he spends less time incarcerated.
Sizakusa udaba lolu kuyona le iviki. Sizabona ukuba athole ibail, sidlulisele udaba lwakhe phambili. Sonke siyakwazi ukuba ugwetshwa kwakhe kube yisimanga.
Abalweli amalungelo oluntu bathi ukubotshwa kukaHari Zibishe indlela yokwethusela labo abaphambana lombono kahulumende okugcizelwe ngomunye osakhulayo umnumzana Pride Mkono.
Thina njengabalwela amalungelo abantu ama-human rights defenders eZimbabwe sihlukumezekile njalo sizondile ngokugwetshwa kukamakhomberi Hari Zibishe inyanga ezingafika 14 esentolongweni ngenxa yokutshengisela akwenzayo. Lokhu esikubona thina kuyinto esemthotheni ngoba i-constitution yethu yavumela ukuthi abantu betshengisele nxa bengathabanga ngalokho okuyabe kusenzwa ngohulumende. So kugwetshwa kwamakhomberi hashi kwenza ukuthi sibe lokuzonda kakhulu njalo lokuhlukumezeka ngoba kutshengisela ukuthi uPresident Mnangagwa akafuni abantu abaphikisana lalokho ayebeyenza yena njengomkhokheli welizwe.
UHari Zibishe utholakale lecala ngeviki edluleyo lokuthuthuzela uZulu ukuba aphatheke kudlakela etshengisela lelokulwisana namapholisa eHarare ngokuwajikijela ngamatshe kusehlakalo esenzakele ngoNhlolanja nyakenye. Umtshutshisi umnumzana Moses Mabhanga uchaze uHari Zibishe njengomuntu ongelambeko loba inhlonipho njalo olakho ukubhidliza impahla lokulimaza uZulu ngezenzo zakhe. Amagqwetha kaHari Zibishe ekhokhelwa ngumnumzana Khosa Mncube azame ukuphikisa lesi sigwebo esithi sizima kakhulu kasi hambelani lecala lakhe elikhanya lilincane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba sebebone inani labantu abeza ukuzohlatshwa ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 seliqansa nsuku zonke phakathi kwamaviki amabili adluleyo. Kunje sebezinkulungwane ezilikhulu namashumi edlula amabili 123,454 asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 elizweni kusukela lolu hlelo luqalile ngoNhlolanja. Inani labahlolwa betholakala belegciwane leli libikwa lisehla nsuku zonke sebezinkulungwane eziphose zifike kumachumi amane 36,934 asebefunyenwe bele coronavirus. Lokhe leli gciwane laqhamuka elizweni nyakenye ngombimbitho. Abazinkulungwane ezingamachumi phose amathathu lanhlanu 34,758 babo bengabagule basila kulomkhuhlane. Ngokuchona kwelanga la izolo akula muntu obebulewe ilumkhuhlane. Ngakho ke inani lasebebulewe lokhu likunkulungwane edlula kancane eyodwa lengxenye 1525. Kunjalo nje abezempilakahle bamukele ngenjabulo ukwehla kwenani labantu asebebanja igciwane le-coronavirus. Kodwa uZulu lokhu ekhuthazwa ukuthi aqhubekele phambili elandela iziqondiso zokuzivikela ukuthelelwa leli gciwane lokuthi ahlatshwe ijekiseni yokuzivikela kulomkhuhlane. Lokhu kusekelwe ngabenhlanganiso ezizimeleyo ezisebenzisana loZulu ezigabeni ezitshiyeneyo zelizwe. UMike Hobe weStudio 7 uxoxela abasakhulayo abazinkokheli zezinye zalezinhlanganiso abathi unkosazana Perseverance Nyathi webulawa Progressive Residents Association, umnumzana Witness Mpofu lomnumzana Butholezwe Mgcini abayizizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa.
Njengenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association sikubona kulicebo njalo sikuphinde sikubone kuyinto enhle ukubana umkhuhlane lo suthe wayehla, inani labantu asebebanjwe ngumkhuhlane liyehla njalo abantu silokhu sibagqugquzela ukubana bazigcine kuhle baziphathe kuhle. Akusikho ukuthi kumele baziphathe bona bodwa kodwa bacabangele labo makhelwane bacabangele lezihlobo zabo abahlala lazo. Ngakho-ke konke khonokho yimigomo esethe yancedisa ukuthi inani leli liyehle.
Manyathi, phosela amazwi kubalaleli ikakhulukazi kuzakhamizi zakoBulawayo amayelana ngokuzivikela ku-COVID-19 kahle kahle kumele bayenzele.
Sikhuthaza njalo ngaso sonke isikhathi ukubana abantu bazigcine, abantu balandele imilayo lemigomo yona le sithe yenza inani leshe ele COVID-19.
Thinta ke udaba lohlelo luka hulumende lokuhlaba abantu amajekiseni ajonge ukuzivikela ku COVID-19. Yini umbono wakho?
Sibonga kuhulumende obone kufanele njengesizwe seZimbabwe kubana lathi sithole ijekiseni. Ijekiseni le ezayenza abantu bavikeleke kumkhuhlane weCovid, ezayenza abantu labo baphile. Ngakho ke sithi uhulumende siyabonga kakhulu.
Hayi, siyabonga Manyathi. Wathi siphe umnumzana Witness Mpofu ithuba lokuthi laye asiphe umbono wakhe ngalokho okwenzakalayo elizweni okumayelana ngeCovid-19. Mnumzana Mpofu, yini umbono wakho?
Leli jekiseni abantu abaningi ke hayi banqaba nje ukuthi bethathe leli jekiseni ngenxa yalama-theories, lawa ama-theories amaningi la asuke ebantwini abaningi, ngoba abanye bawathatha nje lawa imigomo leyo, kodwa hayi mina kumanje hayi ngayithathi le migomo leyo iredi.
So kahle kahle wena Mpofu, uyakhuthaza abantu ukuthi bathathe leli jekiseni?
Ya, into engayikhuthaza ukuthi abantu abakhululeke ukuthi bewuthathe lowo mgomo, sithole ukuthi sivikeleke nje kuleli ubhubhane leyo.
Usanda ukusho ukuthi abantu abakatholi ulwazi oluthile, so kungani ubakhuthaza ukuthi balithathe leli Jackson? Uphinde wathi ukhangela ukulithatha leli Jackson njengoba uZulu engelalwazi oluthile, why ubakhuthaza ukuthi balithathe?
Prevention is better than cure. Ngoba lo mkhuhlane lo is real, COVID-19 is real, uyabulala. Yeso sikhozi umkhuhlane okhona nje kumanje ende yithi yenkulu esibhekane nayo.
Hayi, siyakuzwa Mpofu, siyabonga ngombono wakho. Wathi siphe umnumzana Butholezwe Mgcini ithuba lokuthi la yakhulume okusenhlizweni yakhe okumayelana ngodaba esilalo. Mgcini, gqiba ingxoxo yethu, ukubona njani lokho?
Eqinisweni ukuthi nje abantu abazange banikeze ulwazi ngokugcweleyo ngevaccine ngesikhathi isiza, so yikho abantu uthola ngani ukuthi abanamadawuti.
Udaba lolu lulungisiswa njani ke Mgcini?
Sekukuthi abantu bona banjani bafundiswe bakwanise ukuyemukela, ngoba uma sisizwa bathi le vaccine iyasebenza, iyabasebenzela kwamanye amazwe lapha sebeyithole khona.
Labo ke ngabanye abasakhulayo ababalisa omnumzana Butholezwe Mgcini, Witness Mpofu, kanye lo nkosazana Perseverance Nyathi, abaxoxe ecingweni lo Mike Hobe weStudio 7. Izikolo ezimbalwa ezeprimary lezesecondary zakoBulawayo sezithumele isicelo kubazali sokuthi bathenge amabhuku ezifundo, ama-textbook, zesithi ngeminye imizamo yokwehlisa ukuthelelana lula igciwane le-coronavirus. Kodwa lokhu sokudale ukukhonona ebazalini abathi imali yokuthenga ama-textbook abanayo ngoba iholo labo liphansi, abanye bengasebenzi ngenxa yemigoqo yokuvimba igciwane le-coronavirus. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Umkhuhlane we-COVID-19 usulethe inguquko eningi lapha abafundi asebehamba ezikolo kwensuku ezintathu ngeviki ukuze kwehliswe udubo lokuminyana belandela iziqondiso ze-social distancing. Unkosikazi Linda Bebe ongumzali olabantwana abasesikolweni se-primary laku-secondary koBulawayo uthi ama-textbooks akathengeki.
Uhulumende kangenele ekuthengeleni abantwana ama-textbook awe-new curriculum ezikolo, ngoba ngeholo lethu esilitholayo langendleko zamabhuku abantwana besikolo akukwaniseki ukuthi umzali lo mzali akwanise ukuthengela umntwana wakhe lelo bhuku. Kodwa njalo esikolo futhi umntwana akukwaniseki ukuthi afunde izifundo ngendlela engelawo lawo ma-textbook.
Omunye njalo umzali wasemzini wePhumula, unkosikazi Thobekile Moyo, uthi ingwalo ezilentengo ephansi yilezo ezibophisayo ngoba zithengiswa ezitaladeni.
Ukuze ukwanise ukuthenga ama-textbook lawa yokuthi uthenge ama-photocopy, kodwa esikolo bathengeke basikhuthaze ukuthi sithenge wona, ngoba nxa abantu be-Ministry of Education bengabhoda bathole umntana akho ele-photocopy kuyabotshwa wena mzali. Kodwa nje eqinisweni yiwo athengekayo kulala asemashopu, ngoba amabhuku onke eyi-10 ayabe ebiza $20 kusiya ku-$30 phandle. Ububi ukuthi amabhuku la ale-small print wona la ama-photocopy ayabe ele-small print, so abantwana sebengakwanisa ukuthi bababalela abakubo grade 3 kusiya phezulu.
Unkosikazi Rachel Chuma olilunga le-school development committee kwesinye isikolo uthi bakubone kufanele ukuthi bathathe inyathelo elinje.
Siyananzelela ukuthi umumo wezomnotho wethu elizweni awumanga kuhle. Kunje ama school fees akhwelile ezikole eziningi zibiza 3,000 RTGS. Kodwa sibone kufanele ukuthi abafundi bathengelwe ama textbooks ukuze bengasebenzisi indawonye ngoba bephuma ezindlini ezehlukeneyo. Nxa singekeli ukwenza njalo abantwana sekungaba yibo abamemethekisa umkhuhlane wecorona besiphathile lathi ezindlini.
Umnumzana Thawungana Ndoro isikhulumeli sogatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary uthi uyalisekela leli nyathelo lokukhuthaza abazali ukuthi bazithengele ama textbooks.
From the looks of it is government, it's a parent who is being asked to.
Lapha umzali ukuthi athuthukise umfundi umntwana lokhu kufana lokuthi umzali abhadale indleko zesikolo kumbe athenge isigqoko sesikolo esomntanakhe.
Iningi labazali liyakhonona ngentengo yama textbook ngoba iphezulu kakhulu, iqalela kunkulungwane ezinhlanu zamadola eZimbabwe, i-5,000 RTGS. Lesi sinqumo sokuthi abazali baphoqeleke ekuthengeni ingwalo sibuya njengeminye imizamo yokwehlisa ukumemetheka kwegciwane lecorona. Ingwalo lezi zibiza amadola eMelika angama-20, i-$20, kulabo abazibhala ngokungekho emthethweni. Kodwa iziphathamandla zezikolo zikhuthaza abazali ukuthenga ingwalo lezi ezitolo eziqondileyo ngoba besithi lezi ezinye zingenza abazali babantwana babotshwe ngoba zingekho emthethweni. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yebo yebo yebo, mthakazo omuhle. Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection oluphuma ku-Studio 7 maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngenhlelo abalazo zokufundisa uZulu ngokuzivikela ukuthelelwa i-COVID-19 lolokuhlatshwa kwabantu i-Jackson yokuzivikela ukubanjwa ngumkhuhlane lo ele vaccine. Zulu kandaba lingakhuthwe lolu hlelo lilami uMike Hobe ngo-8 Ntambama go Studio 7.
Kesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abachuchisi eMelika baqhubekile bebuzisisa abafakazi lengcwethi ezihlukeneyo lapho kuthethwa icala elitheswa owayelipholisa umnumzana Derek Chauvin elokubulala umnumzana George Floyd. Ukaputeni wamapholisa eMinneapolis utshele idale lejuri ukuthi okwenziwa umnumzana Chauvin akukho emthethweni ngoba kungadingakali ukuthi abe lokho egoqene entanyeni kamoya. Yena izandla zakhe zibotshiwe njalo kusobala ukuthi basanyakaze. Uhulumende weMozambique uthi usethathele abahlamuki indawo yePalma abasebeyithumbile ngesikhathi inkulungwane lenkulungwane zabantu ababaleka emzini yabo sebebuyela ukuya kwakha kutsha njalo bedinga usizo lokudla kuhulumende.
Ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota izolo kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yempahla lokudla ezitolo kugcobodise amabhizimusi abesevele ecuba ngenxa yokuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo yokuvimba igciwane le-coronavirus. Ingcwethi zenotho zisola umkhuba kahulumende weZimbabwe othi engakhweza intengo yamafutha la ingazayehliswa njengalokhu okwenziwa ngamanye amazwe. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Masimba Kujera. Kesizwe imbono yakhe.
Wenzakala ngoba uhulumende walapha eZimbabwe ubona njengani i-industry leyi e-fuel bengathola inzuzo enkulu kakhulu kuma taxes nxa bengaqhubeka bekhweza intengo ye-fuel. Kodwa uyahle uphazamise i-economy ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi lapha eZimbabwe umbe ama-industry amaningi basebenzisa i-fuel njengoba amandla kagetsi esilela lapha eZimbabwe. So ukhwezwa kwentengo ye-fuel le mihla ngemihla uyahle uphambanise intuthuko ye-economy yaseZimbabwe.
Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa izitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladlandiweni, uthi lokhu kuza kwenza impilo ibe nzima ngamandla ngoba uZulu kube salokhu engakabi kusimo esihle kwezomnotho selokhu ilizwe lavulwa kumaviki ambalwa asanda kwedlula.
Indaba esisiye sesaba kakhulu ukuthi iza bangela njalo ukuthi impahla zikhwele, sivele sibe sezikhwelile nje nxa ukhangela izitolo lapha. Abantu bayakhala nxa uhamba usuzwa lapha emkambo ukuthi into sezidula kakhulu ezitolo. Kutshengisela ukuthi ke ukukhwela kwentengo yamafutha okuhambisa izimota isengezelele amathuba okuthi impahla zikhwele njalo futhi ezitolo, ikakhulu ukudla. Sikwazi njalo ukuthi abantu abaningi babengasebenzi vele nje kuze kufike phose ngoFebruwari lonyaka, kutsho ukuthi abantu abaningi abakahlumi ukuthi baphile bese babe nemali yokuthenga ukudla. Njalo futhi siyezwa ukuthi impilo eyenzakala lapha kwele Mozambique isibangele ukuthi inkampani enkulu ezamafutha layo ivale. Nxa sikusibala ezindabeni lapha ngaphephandaba bathi inkampani enkulu yamafutha iTotal isivalile ngempi naleyi yalamali ecatsha la aseqeda abantu lapha kwele Mozambique. Kusho ukuthi ke amafutha akuzamanzima ukuthi afinyelele lapha elizweni. Njalo futhi kuyingozi yokuthi kungabangela ukuthi aswelakale, gcine sibona futhi indwendwe sezivuleka lapha emagalajini okuthela amafutha. Ngokunjalo kuyabangela ukuthi intengo yempahla-ke iqanse kabanzi.
Usomabhizimusi njalo engumgcinisihlalo wenhlanganiso yabezimota iMotor Traders Association, umnumzana Bednico Bebe, uthi ukukhwezwa kwentengo yamafutha yindlela kahulumende yokudinga imali.
Okwenzakalayo Chris-ke lapha ukuthi ke i-transportation yamafutha lokho kuthiwa i-FOB isuka lapho avela khona isiya ku-inland lapho azafika athwale khona izimoto lezitimela esesiya endaweni ezijeneyo, yakhwela ngoJanuwari. Isikhwelile ngoJanuwari ke kwakufanele ukuthi amafutha eZimbabwe lawo ahle atshengise ukukhwela kwakhona ngoJanuwari. Njengoba ke akhwela ke uJanuwari esedlulile, angisiboni isizathu sokuthi amafutha ngabe akhwelile futhi okwesibili. Ukukhweza amafutha okwesibili ke kudalwa izindleko kumbe ngithi imali echajwa nguhulumende nxa amafutha engena elizweni. Uhulumende ke yena bekufuza ukuthi azele abantu beZimbabwe ngokuthi angaze akhoza eyakhe indleko ukwenzela ukuthi amafutha ahlale ethengiswa ngentengo efana nayo. Okwakathi simbone ngani ke ukukhwezwa kwamafutha, uhulumende udinga imali nje kuphela, useyidinga ngendlela ezijiyeneyo njengoba ukwazi ukuthi uhulumende weZimbabwe ukhangele indlela eziningi zokuthi abe cuca abantu ethatha imali ebantwini. Kalakho lokho kuthiwa yikuzwela abantu, ayekele abantu basebenzise imali ukuthuthukisa umkhonomi. Yena uthatha imali esiyayisebenzisa lokho okucina kungacaci ebantwini, okucina njalo kubonakala ukuthi kulokuxhwala phakathi lokho kuthiwa yi-corruption. So ke intengo yamafutha nxa isikhwelile kathesi uhlupho esesizaba nalo yikuthi ke intengo yezinto zonke ezithwalwayo zisiyathengiswa kuma-supermarket endaweni ezijeneyo zizakhwela intengo yazo ngoba intengo yamafutha isikhwelile.
Ugatsha lwezamandla atshiyeneyo olwezera lwazise izolo ukuba intengo yamafutha ezimota izakhwela ilitha linye elepetulo ledlule kancane idola elilodwa leMelika i-$1.34 kumbe amadola eZimbabwe adlula ikhulu $112.96. Intengo le yiyo ephezu kula yamazwe wonke esigaba seSADC. Osomabhizimusi abasakhulayo abakumsebenzi wokuthenga lokuthengisa impahla kwamanye amazwe bathi kungelani lokuthi ilizwe livuliwe, ukuvalwa kwemingcele kuyaphambanisa indlela abaqhuba ngayo ibhizimusi labo. Omunye wabo ngumnumzana Vusumuzi Mkhwananzi wenkampani yeMairana, yena otshele uMikehobe weStudio 7 ukuthi njengenkampani sebesebenzisa imitshina yakulezi nsuku yebulenjini ukuqhuba ibhizimusi labo ngenxa yokuvalwa kwemingcele yelizwe.
I-COVID kanya isisungeze abantu abaningi, lathi njengeMairana very affected kakhulu nge COVID, especially sibona amaphoda abesevalile. Sibe silamanye ama products ethu atageta kakhulu ama cross border bus operators, lama cross border traders. But thina sikwanisile ukuqhubekela phambili sisebenza ngenxa yokuthi thina siyasebenzisa i-technology ukwenza impilo zabantu zibe lula kakhulu.
Ngike ngabala kukhasi lenwe leFacebook ukuthi njengenkampani lilakho ukusiza abantu abafisa ukuthenga izinto ezitholakala kwamanye amazwe kanye lokuthumeza imali. Njengoba imingcele isavaliwe, awuchazisele ukuthi likwenza njani lokho?
Abantu bamabhizinisi abaningi abahodayo izinto ekumakhandizasheni yokoChina, eSouth Africa namanye amazwe amaningi. So tina doma tina njenge mayela na sesebenzisa ethiwa i-peer-to-peer platform. Siyakwazi uku-aggregate sibone ama-demand nama-needs abe labantu then bese sibamechanisa thina bese sithola i-commission. Ngokusebenzisa i-technology yena leyo uzathola ukuthi thina siyakwazi ukuba more flexible, siyakwazi ukuncedisa abantu masinyane. Blaze abantu thina siyananzelela ukuthi abantu yebo amabhoda avalile but impilo zabo ziyafuna ziqhubekele phambili.
Kukhona elikwenzayo njengenkampani ukuvikela ukumumetheka kwe-COVID-19?
Thina singathi sikwenzayo kakhulu nje ikampani yikho khona ukuthi kudala ungazathola ukuthi nxa wawufuna ukuya woda omele ukata ibhasi lihambe lihlangene lonke ebhasini liyekhiwe eboda liyefika liphinde uzama ukuthi nxa wawufuna ukuwoda eChina wawumele ukata indizamtshina uyefika eChina uwoda. But njengemayirana sikwenza kube lula kakhulu ngoba sinenethiwekhi labantu ungafuna ukuwoda eSouth Africa ngefoni yakho nje yasuwoda izinto zakho bese zibuya eZimbabwe. Sikhuluma nje kuyena leyiviki edlulileyo sivule enye ibranchi yethu eKwekwe sisenzela ukuthi hhayi abantu bengabi belokwe behamba lisiza emadorobheni amakhulu anjengabakobulawayo nakoHarare ukuthi sizame ukuthi hhayi abantu bekwanisa ukuthola uncedo.
Siyezwa uhulumende kamongameli Mnangagwa ekhuthaza abantu ukuthi bathathe ijekiseni lele livikele i-COVID-19 ukuze phela ilizwe lingabuyeli kulesi sikhathi ilizwe belivaliwe ngce. Njengosomabhizimusi ukubona njani lokhu? Ngoba njengalokhu ukushilo ukuthi uhlelo lwe-lockdown lulakho ukuphambanisa indlela elisebenza ngayo.
Mina ngombono wami bokazali okwakathesi i-COVID yethu stay. Ngiyabona njalo ukuthi abantu bakithi basafuna ukuthi befundiswe kakhulu ukuthi kathi kahle kahle ama-vaccine asebenza kanjani. Mina njenge-individual ngomgqibelo nje naleyo odlulileyo bengikhuluma nje lapho esisesikhangelela ukuya khona kuzakutholakala ukuthi vele kuzafunakala ukuthi abantu be-vaccine yethu be baningi. But ukuba kuhle nxa lokho kusenzwa freely. But nina nxa ngikhangela sibili siyaphambili lanxa sizafuna ukuthi senze ibhizinisi lamanye amazwe kuzafunakala ukuthi abantu be-vaccinate.
Ngilethemba lokuthi bakhona abantu abafisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngenkampanini ye-Myrana. Gciba ingxoxo yethu ubatshele ukuthi bangaliphuma njani.
Thina ngiyakwazi ubana abantu abanibasenzi i-WhatsApp ngingasithola ku 0772906129 laku-Facebook kakhulu laku-website sinama-website www.myrana.co www.myrana.com.
Lo-ke ngumnumzana Vusumuzi Mkhwananzi wenkampani ye-Myrana ubexoxa ecingweni lo Mike Hobe we-Studio 7 ekwaBulawayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba besilazo lamhlanje.
Kuqhamuke udlakela emthethwandaba kamanje eHarare lamuhla phakathi kwamapholisa labasekeli beMDC Alliance abakade bezolalela ukugwetshwa kosakhulayo uMakomborero Aruzivishe. Abezempilakahle bamukele ngenjabulo ukwehla kwenani labantu asebebanjwa igciwane le-coronavirus eZimbabwe. Izikolo zakoBulawayo ezimbalwa ezeprimary lesecondary sezithumele isicelo kubazali sokuthi bathenge ama-textbook osekudale ukukhonona abazali besithi kabanamali. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ekuseni ngo-6:30 kumbe ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.